Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 19 2020 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe. MDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozane Kupe inoti iri kupinda musarudzo dzemabi-election ichishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Ndokunonzi kupenga kwemhande pamusoro, asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayambura muna John.
Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe, kana kuti 7,647, zvichiteera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevana nezuro wakare. Vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224. Hurumende yakazivisawo nezuro manheru kuti vanhu vapora kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana masere nemakumi masere nevatatu, kana kuti 5,883, zvichitevera kupona nezuro wakare kwevanhu makumi mana nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe yaita urongwa hwekucherechedza makore makumi maviri nerimwe chete kubva pakaumbwa bato iri muna 1999. Urongwa hwanhasi hwapindwa neutungamiri hweMDC mudunhu reHarare chete kuitira kuti vanhu vasaungana vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Muonzora kuti tinzwe zvatora nzvimbo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sachigaro weMDCT vaMorgan Komechi, avo vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo dzemabi-elections asi richashandisa zita rekuti MDC Alliance.
MDC tataura chipa vanhu simbiso kwadirection kwatakabva nekutiri kuenda timusangano wedu avafani kuronga hope kuti tikuenda. Chinhu chakasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC akataura mubatsvangira democracy constitutionalism freedom hazvifani kubetrayiwa kusunga sungwa izvozvo zvichienderere mberi. Aiva the part of the party ichachuzwa navanhu, part of choice, party ichabatanidza vari veZimbabwe, party ichabatanidza maboka ese ari muZimbabwe edha mapolitical parties here edha kuti machurch idha chashanda nemastakeholders bato redu ringe richikuva.
Muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane ne vanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzoro dzevanhu. Pane matanho here amurikuita kuti miedze kubatanawo nechikwata chinotungamirwa naNelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato?
Ndekutanga ndiso kuti ipo zvino tine tikana neprogramu yekutsvaga replacement yavatsvangirai. Ichi come very soon pa extraordinary congress. Ndicho kutanga so that tinogadzira fusion yeMDC na leader so that achapana mandate from the congress zvokuti ngaibatane achishoko avashangira takanga siya vaita yekuti batanai nechinhu chikuru kubatana kwete kuvengana.
Pane mashoko ari kuti izvo imi mati izvo munogona kushandisa zita reMDC Alliance, ichokwadi here ichocho?
Handiti munoziva kuti maMP atakabvisa muparliament aya nemarecos maMP awa akasiya nzvimbo akabva paMDC Alliance list atimabvisa and macandelas atakabvisa zvakare akabva paMDC Alliance list and MDC Alliance is the MDC agreement. It says him rakabudi swa out of there. MDC leadership is not now Shangirai. You just want to get the election. If the Supreme Court rules, and with the mandate MDC agreement, MDC in power over the MDC Alliance MPs and MDC Alliance contracts. So kuna party of the MDC Alliance has. Kuna MDC Alliance electoral party.
MDC Alliance ine mapato anosvika manomwe akaumba MDC Alliance. Imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here?
Vatiribvisa pana vamwe vatinavo. But that is something she still is key at this particular moment. The moment is kuti as we speak now, the munhu atakabvisa muparliament as per the laws of this country, akabviswa on the list of MDC Alliance. And you cannot put that, you cannot repeat that position with the name of MDC.
Vatereri vakaterera panguva ino vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemai by-election muchisandisa zita rekuti MDC Alliance?
Togadzirira izvezvi kuenda kumaby-elections because zeki yatanaudza kuti very soon vachapa paprogramu towards maby-elections. It ended sometime in December but they were still waiting for a comprehensive program. So I still happen to be hearing our did want to their identity. We knew their identity as worse from the 18 election. Because next election to 2023. In the 2018 election up to 2023, our identity, you know, candidates remain MDC Alliance. MDC Alliance is not a party. It was just a trade name. I shan't be sent to a decision.
Tachigarawo MDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo vanoti bato ravo raitawo musangano weNational Executive rikabuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira nhaurirano dzechokwadi pamwe nesarudzo dzemabuy elections.
Musangano wedu wedare guru repamusoro rinonzi reNational Executive wanga wakasangana wese nhasi kuHarare mushure mekunge National Standing Committee yakaita nezuro. Zvatanyautarisisa inyaya yekutambudzika kuruta vana veZimbabwe kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kuramba vanhu vachisungwa vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Apa tati vana veZimbabwe vanofanira kuti varatidze gwara varamba vachiendera mberi. Munoziva takataura gwara rinofanira kutorwa kuti vanhu vese tofanira kutenderana tobatsirana sevana veZimbabwe kudila neproblemu iri kunetsa, kudila necrisisi kunetsa muZimbabwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu sevana veZimbabwe tofanira kuenda pamberi kugasa matambudziko ari kutinetsa muZimbabwe, tichitendazve vekunze kuuya kwavari kuita kunoita kuti isusu tikwanise kuzvibatsira, tigare pasi titaurirane zvinhu zvifambe zvakanaka. Chimwezve changa chiripo mudariro inyaya yemabyelections ari kuuya. Isusu semusangano tiripo, tiri bato revanhu, tiri bato rakagara muvanhu, tiri bato rakaumbwa nevanhu. Vanhu ndo vanotungamirira bato mushure mekunge vapa pfungwa dzavo kuti zvakamira sei zvakadii zvakanaka.
Mataura imi kuti mataura nyaya yemabai election tataura ne MDCT vari kuti izvo vari kuendawo zvakare kunopinda mumabai election iwaya asi vachange vachishandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti kudii nazvo?
Ndokunonzi kupenga kwemhande pamusoro. Asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayamura muna John. Asi kuemurwa nebenzi, benzi arifani kuita zvinhu zvisina kururama. Saka isusu tinoona kuita uku kuri kuita kwokupererwa nekuti vakadzinga maMPs nemacouncillors edu muparliament vachiti vachinja bato, vabva kubato reMDC vakubato reMDC Alliance. Saka zvaakutoshamisa izvozvo ndechekuti vari kudei kweMDC Alliance. Zvaapachena manje kuti vanhu ava iZANUPF vari kushanda neZANUPF, zvese zviri kuitwa neZANUPF.
Vakomichi vatataura navo vari kuti izvo pamutemo MDC Alliance mubatanidzwa wakawiriranwa kuti vanhu vange vachiita muonera pamwe munguva yesarudzo, uyezve ipfungwa yakabva kuna muchakabvuva Morgan Tsvangirai. Vanove vari kusanotsiva chigaro chavo namuzvare Kupe sekutaura kwakaita dare reSupreme Court, ivo pachavo vari kuti izvo MDC Alliance inofanira kunge iri pasi peMDCT.
Saka zvaakufadza manje ndezvekuti kana vachiti mubatanidzwa, mubatanidzwa nani? Nekuti mubatanidzwa wavo vakutaura zvaapachena kuti mubatanidzwa wavo, Alliance yavari kutaura mubatanidzwa wavo neZANUPF. Nekuti mubatanidzwa wakasiyiwa waitwa naPresident Nelson Chamisa, ndo mubatanidzwa wavakaramba, ndo mubatanidzwa wavakadzingira vanhu paramende, mubatanidzwa wakadzingira vanhu kanzu. So mubatanidzwa wari kutaura zvaapachena manje kuti mubatanidzwa wavo neZANUPF, mubatanidzwa wedu weMDC Alliance, mubatanidzwa uri kutungamirirwa naPresident Nelson Chamisa. Nekuti President Nelson Chamisa ndo vakatosiyiwa vapihwa Alliance kuti ifambe ichienda mberi. Asi isusu tiri bato rakazvimirira, rataura ribato rakabva kuCongress. Patakaenda Congress kugweru tanga toti bato reMDC Alliance ranga richitoita Congress ipapo ine leadership yakabva yatobuda ipapo ine President Nelson Chamisa neleadership imwe yese inotevera. Saka
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri wezinhasu vatakudzwa ngadziore. Vacharamba vari muchitokisi kusvika nemusi wemuvhuro zvichiteera danho ratorwa nedare rekuti nyaya yechikumbiro chekuti vabvisiswe mari yechibatiso inzikwe nemuvhuro. Tabata gweta ravangadziore vawebhesta jiti kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tapinda mudare ndobva tapa chikumbiro chekuti vakuzwa Godfrey Ngadziore vatongwe vachibva kumba.
Saka dare rati kudii pachikumbiro ichochi?
Richapa mutongo nomusoromo wavo vangazora vanenge vari mukati vatoendeswa kuvarerimandi.
O, chii chapa kuti mutongi wadare ati izvo achazopa mutongo wake nemusi wemuvhuro?
Hatizivisi baba. Vamutwikisi vamupiri vemhosva vatadawo nyaya yekuti vari kuoposa dei. Isu ndobva tataurawo nyaya yekuti sei vangazora vachifanira kunge vachi kandidheti inopiwa pevo vatongo vachibva kumba. Ndichambonoziva zvamataura.
Ko, tiri kunzwa kuti izvo vakakuvadzwa nezuro, vakwanisa here kuonekwa kunana chiremba kuchipatara?
Vakaonekwa nezuro ende munoona in situations where even police yoga inoarenja kuti vamboonekwa nenana chiremba vasati vaenda kudani. Naivowo vaitobvuma kuti zvomene zvomene mene vakarogwa tsinga dzakakuvara vakatsikwa tsikwa muviri wose.
Saka imimi segweta riri kumirira vangadziore muri kutora sei nyaya iyoyi yekurohwa kwavo?
Inyaya iyi inotinetsei. Hakasi nekutanga vanhu vanosungwa mapolitical activists vachirohwa, you understand? But danger iripo ndeyekuti zvunhu is now a culture. Even chero koti nhasi dare tariudza zvakaitika izvozvo richitoona munhu akazvimba nekumeso nei 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 maziso akatsvuka munhu mutsvuku. Saka unotoona kana kuri kuungirikira kuti pane zvakaitika. Saka dare rangotiwo richainvestigata, but kwatiri isu semahuman rights lawyers ndezvimwe zvinhu zvatatojaira kusangana nazvo kuna chitsva muJerusarema.
Nyaya yavari kunyatsopomerwa ndechii apa vangadzori?
Vari kunzi vakaita demonstration paImpala. Demo harina kuita. Inaye kuti handikataura hangu zvakawanda but vari kunzi vakaparticipate section 37 subsection 1 a criminal law codification and reform act participating in a public gathering with the intention of disturbing public peace and by God and causing damage.
Gweta ravatakudzwa ngadziore va Webster GT vachitaura vari parunare vari muHarare. Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa va Ngobani Stole vanoti havasi kufara nemabatirwa ari kuitwa nyaya yeimpala karendao nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Vastole vanoti chikonzi chedare repamusoro chakakwanisa kuenda kukambani yeimpala chichida kupihwa midziyo yachakanzi nedare chinotora kukambani iyi asi chakadzoka chisina chinhu chachakabata. Kunze kwemashoko ekuti mumwe mushandi mukuru wepa Impala Car Rental akati zvinhu zvachaida kutora zvakange zvatorwa kare nemapurisa. Asi vastole vanoti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuda kuburitsa pachena zita remunhu akahaya motokari yakashandiswa mukupamba pamwe nekutochwa kwamucheiwa uyo akapambwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru.
Inyaya yekupa vanhu vekuimpala magwaro yasvika kuti munhu aifanira kuenda kunotora umbo munhu atinoti ndisherifu akatumwa nekoti yehigh court kuti aende kunotora magwaro aenda akatitumira magwaro ari kuratidza kuti asvikako akaudzwa namaneja wekuimpala kuti magwaro acho oufakazi oumbo wakatorwa nemapurisa. Zviri zvinhu zvinotidzosera shure sezvo aende kunotora macomputers ngaende kunotora matrackers zvimwe zvakadaro zvinoratidza kuti motari yacho nemota yacho. Saka tinonzwa kuti sherifu wedu haana kuita zvinhu nepaunga.
Ndapi matara amuchatora vastore zvichitevera kusawana rubatsiro kwamuri kuita kubva kune chikonzi chedare?
Handisati ndanzwa client yedu ichada kuti tiite sei asi kune urongwa wakati watiri kufungidzira kuti tiutore tichienderera mberi. Tiri kufungidzira kuti inyaya yedu iri pachena. Zvinotinetsei ndezvekuti vanhu vanofanira kutibatsira ndivo vanhu vatiri kufungidzira kuti vakakoromora. Saka pakuenda mberi apa tinoziva kuti tirikukwira magata asi takatoda kuti tikwire magata.
Takataura nemapurisa svondo rapera vakati ivo havana ruzivo rwekuti izvo Impala iri kuferefetwa nemapurisa. Imi muri kuti izvo Impala yakati izvo zvamaida zvakatorwa nemapurisa munozviona sei?
Ndo zvatinoreva kuti vanokanganwa kuti zvinhu zvacho zvatorwa pachena kungorambawo kuti hapana zvatingavaita. Asi ukatarisa parakanyorwa nasherif rikutoti Impala yakatorwa magwaro acho akaendeswa kumapurisa.
Saka muchatora matanho api vastole?
Takatomirira kuti client yedu itibatsire kuti tiende kupi. Tichataura nayo zvese zvachaita tichazobudisa pachena kuti vatereri vazvizive. Toda kuti vatibatsire kuti nyaya yamucheiwa ive nyaya inoprosecuta zvakanaka.
Mukaramba muchiutadza kuwana rubatsiro kumapazi ehurumende muchaita sei?
Kune nzira dzakawanda wanda dziripo pamutemo wedu kuti zvinotogona kutibatsira ndizvo zvatichashandisa. Asi tirikufungidzira kuti nekuenda kwenguva tichabatsirwawo tisvike kwatinoda kusvika. Nyaya iripo ndeyekuti umbowo hwatovapo. Tiri kunetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutibatsira havasi kuda kuuya mberi kuti vatibatsire. Asi tichaedza nepatinogona kuti tisvike kwatofanira kusvika.
Avo vanga vari vaNgobani Stole, Gweta ravatawanda Mucheiwa vachitaura vari parunare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi kanawo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Yashuka nguwe kutichienda kuchirongwa, chinotarisa zvakadzama, zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi ari muno muAmerica ari kutengesa iye zvinhu zvekuZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye kuti zvii zvavari kutengesa.
Paro Westside Endeavour Zayo. Company yedu inonzi Tesu Zim Goodies.
Tinoona panguva ino yeCovid-19 vazhinji vari kutarisira ivo kunge vachidya zvinhu zvekumusha nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamuri kusangana nazvo samuzvina bhizimisi wechidzimai imo muno muAmerica?
Panguva ino zumbani ndo ratanyanya kugona kutengesa panguva inei, pamwe chete nendorani, pamwe chete nemufatichimuka. Izvi zvinhu zviri kutengwa zvikuru. Muringa iri kutengwa zvakare.
Sei muri kuona vanhu vachitenga zvimwe zvinhu izvi zvatinotarisa semishonga yechinyakare?
Nguva ino vanhu vazhinji negati vari kudzokera zvinhu zvedu zvechinyakare zviri organic. Tikuona vazhinji panguva ino yeCovid vari kubvunza chaizvo zumbani. Varaishandiswa kare tiri kumusha kuZimbabwe kuti kana mwana akangodzati furu chando nguva yechando ye vanhu vese yanga iri ngori kunwa yezumbani. Yanga iri nguva yekunwa futi yekupavana ndorwani nevanhu vakuru zvese. Saka ndo zviri kudzokera vanhu mazviri izvozvo.
Takatarisa vamwe vana chiremba vanokurudzira zvinhu zvakadai sefadza rezviyo, mapfunde nezvimwewo. Imi munazvo here izvi uyezve vanhu vari kuzvibvunza here?
Iyo tinazvo, mapfunde tinawo, sadza remhunga, zvese izvi vanhu vari kuzvibvunza uye zvese tiri kutozvitengesa chaizvo munguva inei. Zvikuru sei sadza remhunga redu nezviyo zvedu tinotanga zvakangwa nana mbuya chaivo vanonatso kugona kuZimbabwe uku. Vonatso zvipepeta zvonatsosara zvakachena zvisina kana chinorumira. Paunongoribika kudai kunhuwirira kwacho, aiwa.
Zvii zvimwe zvamuri kuona zvichibvunzwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pane zvimwe zvavari kufarira kubva kuZimbabwe?
Vanofarira zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwewo izvo zvechinyakare zvinonyanyodiwa, asiwo vechidiki vanofarirawo zvinhu zvakaita sana machin ana majupita, machizi, maspas, mazoe acho chaiwo, malemon cream tinawo kunyanya iwaya vanoti maoriginal aityiwa kare, nemachoice assorted aityiwa pachristmas. Aiwa tinazvo.
Vamwewo vangada zvimwe zvakadai semadora nematemba, zvinhu zvakadai munazvo here? Uyezve munodzidzisa here vana veZimbabwe vakazvarirwa muno kuti zvinobikwa sei? Nekuti vamwe vanogona kunge vasisazive kuti zvinobikwa sei.
Tiri kutarisira pawebsite pedu tinge tine section yemaresipi, asi tine mamwe makastoma yedu yekuti kana vatenga vanotitumira mapicture ezvavabika. Saka tichange tiri kuronga kuti vanenge vatenga zvinhu zvavo zvakaita seizvozvo zvavabika vakatwanisana nezvese vakadzidzisa vamwe kuti zvinobikwa sei, aiwa tinenge tichiona zvatinovaitira wevawo makastoma anenge adaro. Tesu Zim Goodies .com tichiwanika zvakare parunhare bozha panhamba tinonzi 5715052607.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pechirwere cheCovid-19.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ngamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo kana kuti ve special education kuti tinzwe matambudziko avari kusangana navo mukushandiswa kuri kuitwa madande mutande munzvimbo dzakasiyana siyana munguva ine COVID-19 kupa zvidzidzo kuvana muhurukuro yedu. Tabata murairidzi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo ava vaJona Masia. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasia.
Iwo iva Kandemisa.
Tiri kunzwa kuti pari kuita dambudziko zvikuru vana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo vatingati vana vane special needs. Zvii zvamungataura pamatambudziko atiri kunzwa ari kusimudzwa?
Tingati kana tiri mueducation kune vana vatinoti vane maemotional disabilities, vane maintellectual disabilities, kozoti vane yatinoti autism. Vana vachallenge yavainayo ndeyekuti havakwanisi kuti vangodzidza sezvinongoita vamwe, kuti akabata bhuku akavhura wakutonzwisisa kuti zvinofamba sei. Vanotoda atinoti maaccommodations kana kuti zvimwe zvirango zvavanoitirwa kuitira kuti vagone kunzwisisa kuti chii chiroda kuitwa. Saka zviri kunetsa ndezvekuti iye zvino izvi vanenge vasina varayiridzi vanonge vakavatarira. Saka vakutoda kuti vatarire pakompyuta vozoda zvekuti vanzwisise kuti murayiridzi ari kudzisa ari kumba kwake zvinofamba sei. Saka chiri kunetsa ndechekuti nyaya dzemakombyuta idzi inyaya itsva kwavari uye havasati vakunyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei.
Mataura nyaya yematambudziko amasimudzaya, matambudziko iyo angagadziriswa sei kuti vana vange vachibatsirika?
Mugadzisirwo unoitwa tomboti tikatarira zvakaita zvikoro zviri kuAmerica vari kupa internet, vari kupa macomputers kumwana mumwe nemumwe wega wega. Saka tototi ipapa apo paita kuti aenzane nevamwe ava nekuti wane access, wane computer, wane internet. Chechipiri ndechekuti vane varayiridzi vakadzidzira vane unyanzvi hwekuzva kuti ushande nemwana ari kutambudzika nepfungwa kana kuti ari kutambudzika nekumwe kuremara ungashanda naye sei. Saka kunoku vanopa iwaya tati maaccommodations zvakaita sekuti kuti upe mwana mibvunzo yanga ichisvika gumi chiitawo kuti ichitapudzirwa kana kusvika mishanu kuitira kuti haanzwisise zvishoma izvozvo asi achitodzidza. Kwozoita atinotiwewo mamodifications ekuti pamakombyuta apo pavanenge vari kudzidza pane zvimwe zvinoitwa ipapo zvinovabatsira kuverenga, mamwe masoftware aripo anovabatsira kuverenga, mamwe kungoti kana vakataura ototaipa otonyora zvavari kutaura. Hazvichaiti kuti mwana ndiye ari kuzama kuda kuti pamwe maoko ake hanyatsoita zvakanaka oita zvekuti azame kunyora nekombyuta. Saka kungotaura kombyuta yotodi yotonyora. Saka ndo zvimwe zviri kuitwa izvozvo kugadzirisa matambudziko evana vakaremara.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaMasia nekuwana mukana wekutaura nesu. Manga makateerera kuna vaJona Masia vanove mudzidzisi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo kana kuti special education teacher muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti iri kupinda musarudzo dzemabielections ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.